Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 4 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kusarudzwa kwameya weguta reBulawayo nemutevedzeri wake kunotadza kuenderera mberi. Nyanzvi dzinoti munyika munofanirwa kuva neurongwa hunonzwa nyunyuto dzevanenge vakanganisirwa nemapurisa nemasoja kuitira kuti kodzero dzevanhu ava dzisarambe dzichimbunyikidzwa. Musangano weChina Africa Forum unopera China ichipa nyika dzemuAfrica mari inoita makumatanhatu emabhiriyoni emadhora. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzemitemo nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti munyika munofanirwa kuva neurongwa hunonzwa nyunyuto dzevanenge vakanganisirwa nemapurisa nemasoja kuitira kuti kodzero dzevanhu ava dzisaramba dzichimbunyikidzwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo bumbiro remitemo yenyika richikurudzira kuumbwa kweboka rakazvimiririra rinonzwa zvichemo zveruzhinji kana vachinge vatyorerwa kodzero dzavo, izvi hazvisati zvaitwa mushure mekunge bumbiro iratambirwa muna 2013. Gweta rinoshanda nesangano rakazvimiririra reZimbabwe Human Rights NGO Forum vatafadzwa Christmas vanoti kusavapo kweboka iri kunoita kuti vamwe vanhu vashaye kwekunosvitsa zvichemo zvavo. VaChristmas vanoti sesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari kutobatsira veruzhinji kuendesa zvichemo kumatare nekuCommission yeZimbabwe Human Rights Commission.
Bumbiro remutemo muna mugarisa section 210 rinogadzira chiumbwa chakamirira kutora nyunyuto kana zvichemo zvevanhu pamusoro pemabatirwa anoitwa anonzi masecurity services. Kaiti masecurity services tutara mauto edu eZimbabwe, tutara mapurisa, tutara veintelligence, tutara vemaprisons. Asi chiumbwa icho hachiko. Nekuti hachiko zvinoreva kuti izvo mwana weZimbabwe anenge aine chinyuto pamusoro pemapurisa kana pamusoro pemauto eZimbabwe haana kwaanokwanisa kunanga kuti agoenda agoisa chinyuto yake. Ndosaka isu tati takamirira NGO forum tatinogona kumira pagepi iroro tikwanise kuti tigonzwa zvichemo zvevanhu tochizvifambisa zvochienda kune vanhu vazvinofanira kuzvigwenda. Zvinogona kuenda kumatare edzimhosva, zvinogona kuenda kumakomishen akafanana neZimbabwe Human Rights Commission, ekuti vazhinji havatozivi kuti Human Rights Commission iripi yoita nezvei. Asi isi tinokwanisa kukubatsirai kuti tiite follow up tigoendesa nyaya idzodzo kwazvinofanira kuti dzigoenda.
Rimwe gweta rinoshanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanotiwo kuti veruzhinji vasambunyikidzirwa kodzero dzavo, boka reIndependent Complaints Mechanism rinofanirwa kugadzwa nechimbi chimbi sezvo nguva yareba risati ravapo.
Dambudziko guru nderekuti mechanism iyoyo kana kuti dare iroro harisati raumbwa haripo iko zvino makore mashanu atovapo. Asi hapana chati chavapo, ndio dambudziko ratinoti zvinodiwa kunzi zvinge zviripo iko zvino. Kuru chacho chekuti papedzwe nyaya ndechekuti pange paine dare iroro recomplaints mechanism riri mubumbiro remutemo, ndo rinobatsira vanhu kuti vagogona kumhangara nyaya dzavo vachiona kuti nyaya dzavo dzatambwa zvinovafadza.
Murwiri wekodzero dzevanhu vadzikama ibere vanoti kushayikwa kweboka iri kunoita kuti vanenge vashungurudzwa vashaye kwekusvitsa zvichemo.
Independent complaints mechanism yakaiswa mubumbiro remutema kuitira kuti vavaya vanenge vaine zvichemo zvavari kuda kutaura nezvazvo pamusana pekushungurudzwa atinoti masecurity institutions vakwanise kuenda kunoripota. Kushayikwa kwechikamu ichocho kunokonzera kuti vanhu vanenge vashungurudzwa havana kwekuenda kunoreva. ukashungurudzwa nemupurisa kunzi uite complaint against mupurisa unonzi enda ku complaints desk iye mapurisa. Saka ndo saka bumbiro remutemo rakati iro panofanira kunge paine independent complaints mechanism. Saka basa ratiri kuita isu ndere kupusha hurumende kuti vange vachisa this independent complaints mechanism.
Mumagwaro akabudiswa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nachivabvu anoratidza kuti mapurisa ndiwo aive mberi pakutyora kodzero dzeveruzhinji mugore ra2017. Masangano akazvimirira anoti ari kushushikanawo nekuurayiwa nemasoja kwevanhu vanosvika gumi mumhirizhonga yakaitika musi wanyamavhuvhu 1/2018 muHarare. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadoma komishini yevanhu vanomwe kuti iongorore zvakaitika musi uyu, kunyange hazvo vamwe vachiti komishini iyi yakadomwa zviri kunze kwemutemo uye ine vamwe vavo vasingavimbike kuti vangaita basa ravo vakazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Sangano remisa Zimbabwe rinotoriri kushushikana pamwe nekushoropodza zvakanyanya kuchisidzirwa kwevatapi venhau nevanofungidzirwa kuti nhengo dzezano PF kuchitungiza nhasi pamusangano wanga uchifanirwa kuitwa wekudoma meya weguta iri. Mukuru wemisa Zimbabwe Vatabani Moyo vanoti bongozozo ratanga apo makanzura ezano PF aedza kumisa musangano wanga uchiitwa wekusarudza meya uyu achiti uzoitwa mazuva anotevera. Zvinonzi umwe kanzura wezano PF akurudzirawo kuti vatori venhau vadzingwe kubva musangano uyu. Izvi zvinonzi zvarambwa nemakanzura eMDC Alliance anove akawanda mukanzuru iyi. Izvi zvinonzi zvazokonzerawo kuti vatsigiri vezano PF vanga varimo musangano uyu vatange kusunda vatori venhau pamwe nekuvarambidza kutora mifananidzo yazvanga zvichiitika. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rezano PF panyaya iyi. Asi vamwe vanoti sesangano vachasvitsa nyaya iyi kumusoro kuitira kuti vatori venhau vakwanise kushanda vakasununguka.
Zvokwadi paitika kumbunyikidzwa kevatapi venhau kumuzinda wenguva imwe ichitungwiza panga pachitwa sarudzo dzeachava meya mutungamiri weguta rechitungwiza. Bongozozo ratanga pasumuka vanotungamirira zano PF vakati sarudzwa kunge variwo makansela musangano muzinda wechitungwiza vakati aiwa havachadi kuti musangano uinderere mberi ngavaozoitwa une rimwe zuva. Paita kakusawirirana kusvika MDC MDC Alliance inova ine makansela akawanda yaramba kuti haikwanisi kuti iise zuva iri kune rimwe musi kasi kuti sarudzo ngadzienderere mberi. Vezano PF vabva vati aiwa toda kuti vanotapa nhau vadzingwe mumachambers eparliament emukanzuro kuti vaenderere mberi nekubata basa ravanga vachida kuita. Pazvarambidzwa zvese izvi vezano PF vabva vatanga kufamba vachibuda musangano. Mukubuda kudaro vanova vanotsigira zano PF vanga vagarawo kunogara vashanyi mumachambers ekanzuro vabva vatanga kuimba nziyo vachiita maprotest.
Saka mune mamwe matanho hamuchatora here kunze kwegwaro ramaburitsa renyunyuto iri?
Isusu tinoramba tichitaura nevanotungamirira tichigara navo pasi nekuvachekesera zvatinenge taona. Semunguva pfupi pfupi tichaburitsa rwaro rwatakashanda tichiongorora chichaitika pamaelections. Tari kubuditsa tomira kuti paramende dare reparamende rigare. Ragara tinondovapa kuti ndozvatakaona kuti vasheedze vanovayo vemuexecutive kana kuti vanova vanotungamirira hurumende kuti vazobvunza kuti zvinofambiswa sei kana paitika mbunyikidzo dzemutoo wakadai. Uyezve tinotiwo kumapurisa kana pachinge paitika zvinhu zvakadai ngavafambe nemutsindo vandosunga nezvatunzva nenhundira mutsime dzakadai kuitira kuti zvisazopararire kuita semavivi emoto. Zvinoitawo kuti kushanda kwedu sevatape nhau kureruke uyezve nyika yeZimbabwe igare ichiziva zviri kuitika mumatunhu. Saka tichange tichigara pasi nevatungamiri kana kabhineti yayo yagadzirwa tichaenda kumaofisi ose kusanganisira iyo yemukuru wenyika tikaona zvichiramba zvichienderera tichanyorera nevari kunyika dzekunze kuti vaonewo zviri kuita munyika yedu.
Avanga vari mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vari parunare muHarare ne Studio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Totanga nemuChina. Vatungamiri vemuAfrica vasangana nemutungamiri weChina vaChi Jinping nhasi kechipiri uye muzuva rekupedzisira remusangano weForum on China-Africa Cooperation. Mutungamiri weMali vaIbrahim Bobakar vatora miko yekushanda semutungamiri wenyika kechipiri. Izvi zvinotevera kuraswa kwemhosva dzekupomerwa huori kwanga kuchiitwa nevanopikisa. Topedzisira nemuKenya. Mushure mekunge hurumende yatara mutero wezvikamu 16 pamafuta edzimotokari, vanhu vakawanda vemunyika iye vari kuudza nhengo dzeparamende kuti mutemo uyu umbomiswa nemakore maviri. Musangano wemazuva maviri wekuumba kudyidzana pakati peChina neAfrica weForum on China-Africa Cooperation wapera nhasi muBeijing kuChina kwakare, vatungamiri venyika vanga vachipinda musangano uyu vachibuda nezvisungo zviviri zvekusimbaradza kudyidzana uku. Chisungo chekutanga ndecheBeijing Declaration, icho chinonzi chiri kunangana nekuumba ukama hwakasimba hune remangwana rinogovanwa neChina neAfrica. Chisungo chepiri ndechehurongwa hwebudiriro hwemakore matatu cheFOCAF Beijing Action Plan, icho chichaumba hwaro hwekudyidzana kwemapoka maviri aya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vachipindawo musangano uyu, uko vanonzi nenhepfenyuro yeZBC vaudza musangano uyu kuti Zimbabwe yakaita sarudzo dzakarumbidzwa nevaiongorora sarudzo idzi vekunze, kunyange hazvo sarudzo idzi dziri kupikiswa nevakakwikwidza vakamirira MDC Alliance vaNelson Chamisa. China yakazivisawo kuti yapa nyika dzemuAfrica mari inoita mabhiriyoni $60 emadhora yekuti dzisimukire, asi danho iri riri kushoropodzwa zvikuru nevamwe vari kuti China iri kuramba ichitsimbirira nyika dzemuAfrica nezvikwerete. China yapa nyika dzemuAfrica zvikwerete zvinodarika mabhiriyoni $140 emadhora kubva muna 2000 kusvika muna 2017. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachinoi University of Technology Dr. Ted Mungwari, avanoti panofanirwa kujekeswa kuti rubatsiro rweChina kuZimbabwe pamwe neAfrica yose haruna charwakabereka.
SemaZimbabweans tinotarisirawo zvinhu zvakanaka kuti nyika yedu yeZimbabwe ienderere mberi mashure meharmonized elections dzakaitika musatete July. Tinoshuvira kuti munyika medu meZimbabwe ikonomi yedu improve, pave nemabasa, paregere kuramba paine unemployment yakadaro, uye tinoshuvirawo kuti every part, every sector economy iimprove. zvinhu zvichiwanikwa, foreign currency ichiwanikwa, mari mabhenge ichiwanikwa, maprize aregere kukwira sezvari kuita. Asi hatinyatsoona zvakanyanyisa kuti China kuti ine chinangwa chaicho chaicho kunyatsosimudzira Africa in general, then Zimbabwe in particular, zvinonetsa.
Asika, Dr. Ngwari, tinoona kuti iyo China iri kuramba kuti ukama wayo neAfrica hausi wekuti munhu atasvabere, kwete. Iri kuti iri kubatsira kusimudzira Africa, kwete kuremedza Africa nezvikwereta.
Kutaura kwavo, regret mboona zvada kuita izvozvo. Asi ndikuti mumashure maangu ari muAfrica, mungapinda muAfrica, hatisati nyatsoona zvinonyatsobatika. Kunze kwekuti vanopinda vachinotora maminerals vachiisa kunyika dzavo, vachinovaka kunyika kwavo. Yes, there's been employment yavanocreata or here and there, but machinese kazhinji kacho hatina confidence nao. In it is on my behalf, handina confidence nemachinese.
China neZimbabwe, Dr. Ngwari, dzine ukama kubvira munguva yehondo yechimurenga. Munofunga kuti imi pane chingachishanduka here nhasi?
Ndinotenda zvikuru kuti China yakabatsira zvichokwadi muliberation struggle for this country. Tinongotendana nhasi, asi tingoti isu tinoda kuti wabude pachena kubatsira kwavo isu muZimbabwe munomu. Kana uchibatsira pachena, zvakanaka.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachinoi University of Technology, Dr. Ted Mungwari, vari parunare muHarare neStudio 7. Vashandi vemumigodhi nevaridzi vemigodhi vatadza kuwirirana panyaya yekumiswa basa kwevashandi mazana maviri nemakumi mashanu pamugodhi weShamva. Nyaya iyi yaendeswa kubhodhi rinoona nezvekumiswa mabasa kwevashandi, kana kuti retrenchment board, kuti rizeve nezvenyaya iyi. Munyori wekomiti yevashandi vaAustin Haji vaudza Studio 7 kuti mari dziri kupiwa vanhu vagumurwa pabasa hadzienderane nemitemo yemabasa. Tatadza kubata mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mukambani yeMetalon Corporation sezvo runare rwavo rwanga rusingadavirwi. Kambani yeMetalon ine mimwe migodhi inoti Mazowe, Red Wing neHow Mine. Tanonoka wandi weStudio 7 abata vaHaji kuti tinzwisise zviri kuitika.
Hurukuro dzedu pari zvino takakonana tapinda muhurukuro yatinoti West Council. West Council ibato board rinopa madecisions pane zvese zvinenge zvichida kuitika pabasa. Saka mushure mekunge takonana nezuro, vakazotaurai vachiti nyaya taakuchiforwarda kune bato rinonziro retrenchment board. Rinova iro rinozodecida kuti zviri kutaurwa nevashandi nezvavari kutaura ivo vachitariswawo mafinancial auditing accounts zvinokodzera here kuti vashandi vange vachiiswa paretrenchment.
Saka izvi zvichaitwa rini?
Ndisingazive hangu. Isusu chedu tinenge takatopedza kana takaita works council takakonana, zvinobva zvangosarira ku main board ikoko retrenchment board. Ndo vanozoziva kuti vanogara pasi rini kuita hurukuro dzavo.
Saka pari zvino muri kuenda kumabasa here?
Ivo vashandi vakapiwa manotice of retrenchment, vari kuenda kubasa samazuva ose. Asi vari kuenda vaine chiyuto vachitutsumwa zvakare kuti ndiri kuenda kunoshanda, asi ndakatarisira kuti ndiri kumiswa musi wa13 Novemba.
Pane zvavakakupai here kana kuti zvavakati vanopa vanhu vavari kuita retrench?
Pamataura awo avakaita kaenda mulabor act chapter 12 section D inotiyo vanofanira kunge vachipa yatinotiyo minimum. Iyo paminimum yavo yavakatageta vakatiyo for every 1 year yawasevha uri pabasa tinokubhadhara mari ye2 weeks, which is half of my salary. Zvoreva kuti pa2 years dzanee ndakasevha ndinobhadharwa mari yemwedzi mumwe chete. Ndiyo benefiti yavainayo.
Iyoyo ndiyo benefiti yega yavari kukupai?
Ndo yavakataura, ndo yatiri kupokana nayo parizvino.
Vanga vari munyori wekomiti yevashandi vepamugodhi weShamva vaAustin Haji vachitaura vari parunare vari kuShamva kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Sangano reZimbabwe Confederation of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti vashandi vanofanirwa kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kuitira kuti kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro kuenderane nemari dzavanotambiriswa. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandi varemerwa nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Vamoyo vanoti kukwira kwemitengo muzvitoro nechikamu chinopfuura makumi mashanu muzana kunoreva kuti vashandi vanofanirwa kuti vavedzerwewo mari nezvikamu zvinoenderana nemitengo yavanosangana nayo mazuva ose. Ivan Zininga weStudio 7 aita hurukuro navamoyo kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Vanhu zvavo vachema-chema munyika. Zvino hazvina kumira zvakanaka pasi apa. Mutengo wezvinhu wakwira zvisingaite. Unokwira masondo achiteedzerana. Unoona maprices anosiyana-siyana echinhu chimwe chete. Svondo rime achiteedzerana zvinoreva kuti izvi zvakutobata-bata vashandi. Vashandi vari kutonyunyuta asi mari iri kutambirwa nevashandi iyo zvino haichakwani kuti vashandi vararame nemhuri dzavo.
Vamoyo tikatarisa kuti zvinhu zviri kunzi zvinoramba zvichikwira uku vashandi votiwo mari ngadzirambe dzichiwedzerwa, zvinozobuda sei mune ramangwana?
Iyo zvino hapana zvatingaita sevashandi nenyaya yekuti kana mari yetu isingatengi inofanirwa kuva ichikwidza. Asi pamubvunzo wenyu, hurumende inofanira kuona kuti mitengo yezvinhu haisi kukwira kusina kuchekeswa kuti iri kukwidzwa ichibva ichienda kupi.
Zvamanga muchishuvira kuti dai zvanga zvagadziriswa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ndezvipi?
Taitarisira kuti sezvo takambokurukura nenyaya yekuti panofanira kuva pane hurukuro zvinoitwa pakati pehurumende, vanoshandirwa nevashandi, pane platform yakagara iripo inoitwa tripartite negotiating forum kuti tinzwanane kuti nyaya yehufumi iyi tingaifambisa sei.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura parunare vari muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Kusarudzwa kwameya weguta reBulawayo nemutevedzeri wake kwatadza kuenderera mberi zvichinzi kuita izvi munzvimbo yesiri yakagadzirirwa kuitwa misangano yekanzuru akusi pamutemo. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Vamwe vanhu vange vauya kuzoona chiitiko ichi paLarge City Hall vaimba vachiratidza kusafara kwavo mushure mekunge munyori wekanzuro yeBulawayo vaChristopher Duve vataura kuti musangano wange uchifanirwa kuitwa uyu hauchaitwa. Makanzuro yeBulawayo akatoreswa mhiko nemusi wechishanu uye vamwe vagari vaive vaita chikumbiro chekuti kusarudzwa kwameya nemutevedzeri wake kwange kuchifanirwa kuitwa nhasi kuitwe munzvimbo yakakura sezvo mucouncil chambers munowanzokuitwa misangano yakadai muri mudiki. Vadhuve vaudza Studio 7 kuti musangano wange uchifanirwa kuitwa uyu watadza kuenderera mberi mushure mekunge kanzuro yaziviswa kuti kuita izvi kwange kusiri pamutemo.
Takazotaurirwa nevanoziva nezvemutemo kuti zvamaita izvi hazvisi pamutemo, ende zvaita saizvozvo hatingarambi tichingoenderera mberi tichiziva kuti zvinhu zvataita zviri pamutemo. Tiri vashandi vekansil vanotevedzera mutemo. Ndosaka tati izvi ngatisane nazvo, ngatichinjei zuva racho. Well, security wo futi yambenge yatitaurira kuti no vanhu vakawanda panyaya dzakadai nyaya dzakadai dziri sensitive zvinogona kuvatsa vanhu. Saizvozvo nezvikonzero zviviri izvozvo takaona zvakakodzera kuti tinge tichimisa sarudzo yanhasi.
Vadhuve vati musangano wekusarudza meya nemutevedzeri wake wave kutarisirwa kuitwa nemusi wechishanu mucouncil chambers. Munyori wesangano reBulawayo Progressive Residents Association vaAngliston Swanda vati vamwe vagari vari kutsutsumwawo nekwavanoti kusarudzwa kwakaitwa mamwe makanzura avanoti havasi vagari vemuBulawayo. Pakagadzwa makanzura nemusi wechishanu, vamwe vagari vakada kurova mumwe wemakanzura vaArnold Batirai mushure mekunge vatora mhiko yavo murudzi rwechishona, izvo vakati kuzvidza vagari vemuBulawayo. Nhasi vanhu vange vachiimba vachiti vabatirai munhu anobva kumasvingo, nekudaro havakodzeri kuve nhengo yekanzuru yeguta reBulawayo. Pasi pemtemo yenyika, munhu anobvumidzwa kukwikwidza chigaro chemunzvimbo ipi zvayo chero ari munhu akanyoresa kuvhota uye achitevedza zvinodiwa nemitemo yesarudzo. Vakawanda vari kuratidza kushamiswa zvikuru nedanho ravanoti riri kutorwa nedzimwe nhengo dzemutwakazi Republic Party, idzo dzakakundwa musarudzo yemakanzura muBulawayo, asi pari zvino dzichionekwa dziri mberi mukuda kupatsanura vanhu pachishandiswa marudzi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubato iri kuti sei riri kuita zvinhu zvakadai. Guta reBulawayo rine makanzura makumi maviri nemapfumbamwe, ose ari AMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika panyaya dzezvematongerwo enyika. Regai tiende kune vamwe vatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona neWhatsApp kuti tinzwe kuti vanga vari kuti chii. Alo, mukoma Fibion?
Alo, tete, makadiko?
Ndimi muri kuGranite Side?
Exactly. Granite Side, tete, zvinazvinaumira muchi. Zvimwe zvakaoma tete, unongotoona kutoti munhu wozvake, but hapana zviri kuitika munyika muno mukozvo zvinhu zvakamira zvese kumira kuti tumbi, hapana kana chinozii chiri kufamba chiri kudiki. Nekuti vakuru ava handiona vachikwanisa kuisimudza nyika ite.
Saka pogadziriswa sei? Ndimi muri kuita kunge vechidiki, munoona zvichigadzirisika sei ipapa?
Ipapa pakugadziriswa panonetsa, because kuti titi mudhara wemuchemberi batwa nemwana mudiki kai, hapana zvazvinenge zvavabatsira. Saka zviri kufanira kuratidza kuti madhara aya anofanira kumbosuburuka, wotora zvigaro zvekumashure wopa vakomana vechidiki nyanga, voita zvavanotraya kuita. Kana vakundikano toroteta tichifamba tichidaro, because onai kubva since 1980 nyika iri kungodzika kumawere ichingofa ichingofa every day. Iwo zvinoizvi kukapinda mastreets eHarare munopedzera maseka mega tete. Munhu akatakura hasha dzinotyisa achifamba parava zvadenwa pati hazvina kumira mushe kana
kunyaya yezvinhu zviri kunzi zviri kukwira mumashops zvakamira sei?
Zvinhu zviri kukwira tete, ungototi anenge aine chainacho ukatongobvunza uchauri kuda uchausina unongotondedzvemwe praizi isingaiti. Simendi chaicho, simendi yekuvatira simendi yaya hamuna kana shopu ine simendi izvezvi, hakuna kana shopu 1 ine simendi. Paine nayo yakabva from $10 to $15, imwe yaiita $12, yakuita $20 a day.
Muri kutaura naatimiti vamunangagwa, ndai kuti ngavashandure system, ngavashandure system, total change yesystem, maitiro maoperatiro aiita ZANPF from 1980 dai achinjawo. Kana akachinja, ndaionawo tine a bright future.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutarisa zviri kutarisirwa nevanhu kubva kuhurumende yavamunangagwa pachitariswawo kugadzwa kwemakurukota matsva. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Kusarudzwa kwameya weguta reBulawayo nemutevedzeri wake kunotadza kuenderera mberi. Nyanzvi dzinoti munyika munofanirwa kuva neurongwa hunonzwa nyunyuto dzevanenge vakanganisirwa nemapurisa nemasoja kuitira kuti kodzero dzevanhu ava dzisaramba dzichimbunyikidzwa. Musangano weChina Africa Forum unopera China ichipa nyika dzemuAfrica mari inoita makumi matanhatu emabhiriyoni emadhora. Anokuoneka nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai maoko aChris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA.